mutongi wedarira Major 3 ama Josephine Sande vatura mutongo wekuti vaimbo vagurukotera zvematunhu vasezi yakasukwere avo vanga vachipomerwa mhosva yekubuda munyika zviri pamutemo havana mhosva yavakapara. Mutongi wedare ati makasha embumburu dzakashandiswa dzakawanikwa kumba kwavakasukwere pamwe nekuboorwa kwemadziro pamwe nekupwanyiwa kwakaitwa mahwindo emba yavo kwakakonzerwa nekuridzwa kwakaitwa kuti munguva yeoperation Restore Legacy zvakazoita kuti vaimbo vamutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa. Zvinoratidza kuti upenyu hwavakasukuwere hwakange hwave panjodzi. Mutongi wedare aenderera mberi achiti neupfumi huna vakasukuwere uye semunhu anofamba nepasipoti yevanhu vanoremekedzwa kana kuti diplomatic passport hazvaikodzera kuti vakasukuwere vangobuda munyika zviri kunze kwemutemo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Vakasukuwere vati vafara zvikuru nemutongo watorwa nedare.
Totenda basa raitwa nedare raongorora nyaya zvafamba zvakanaka. Vatongori venyika haataure chinhu chimwe chete, anotaura zvakawanda. Patanga tauya kudare saka zvafamba zvakanaka.
Vakasukuwere ndevamwe vemakurukota ehurumende akatiza munyika pakaitwa chirongwa cheoperation Restore Legacy nemasoja achitungamirwa nemukuru wavo panguva iyi vakonstantino Chiwenga avo vakazoitwa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushure mekunge vamugabe vapidigurwa. Vakasukuwere vakazodzoka munyika mwedzi wapera mushure mekupedza mwedzi mitanhatu vari kunze kwenyika kwavakaenda muhupoteri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.